Mashoko ekuti wanhu waitengesa lendi yekanzuru neye hurumende wari kusungwa. Mashoko anofanirwa kutifadza chaizvo. Tinototarisira kuti kana munhu achinge asungwa anga ari land baron, ngaaendeswe kumatare edzimhosva, umbowo hwacho hwochengetedzwa. Munhu osvika pakuti anobatwa kana kusabatwa nemhosva, nyaya dzacho dzosvika pakunzi dzapera. Munhu kana achiripa wanhu waakabira, oaripa, kana asingagoni opika. Ndo zvinhu zvatiri kutarisira isusu, kuti munhu akanzi asungwa nenyaya dzekuba lendi yekanzuru kana yehurumende.
Iyo nyaya yekuti vanhu vanoita madiro aJojina vachipa vanhu pekuvakira zvisiri pamutemo inokonzerawo matambudziko akaita sei?
Matambudziko makuru ari kunyanya kukonzereswa nekuti vanhu vari kungoti ada anotengesa lendi yekanzuru, anotengesa state land. Ngekuti munzvimbo zhinji dzinofanirwa kunge dzichichengetwa dziri marecreational spaces, dzinofanirwa kunge dziine maground emabhora, maopen spaces nemawetlands, dzave kungowakwa dzimba. Izvi zvinoita kuti kufamba kwemvura kukanganisike. Zvinoita kuti nzvimbo dzinofanirwa kunge dzichishandiswa semabreathers mucommunity mukuita kuti mhepo ifambe dzavharwa nekuda kwedzimba. Tine nzvimbo dzakati wandei mukati meguta mune dzimba dzakawakwa pamusoro pemapombi emasewage.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Kunzvimbo dzakaita sana Budiriro kuGlenview, nekunzvimbo dzakaita sana Glenora kuHighfield, kuSt Mary's kuchitungwiza, uko kunoita kuti vanhu vanofanirwa kunge vachishandisa masuwereji emudzimba dzavo vachiflasha matoilets. Matoilets haachagoni kuflasha. Nechikonzero chekuti vanhu vakapiwa dzimba achinzi mainfuse, asi mainfuse aya achiitwa pamusoro pemapombi emasuwage nepamusoro pepombi dzemvura.
Zviri kukonzerawo matambudziko akaita sei?
Izvi zvinoita kuti pave nedambudziko rekupararira kwezvirwere zvakaita setyphoid, zvakaita sekolera, uye kuti vanhu vemunzvimbo idzodzo havachagoni kushandisa zvimbudzi zvavo.
Ko, panyaya yemvura mumaguta umu zviri kufambawo sei nenyaya iyoyo yekungoti dzimba dziri kuvakwa pese pese?
Pachinzvimbo chekuti maguta edu ange achigona kuwaka dzimba zvakarongeka, zvinoita kuti wagonewo kufambidzana nekuwanda kwevanhu nekukura kweinfrastructure yavo. Tiri kuona kuti vanhu vari kungowaka pese pese vari kuita kuti infrastructure yekanzuru yemvura yemasuweji iremerwe.